tiri kupedzisa kutaurirana inga ndakataurawani kuti musi wa 30 July tinofanira kunge tapedza at least kuuya nemubatanidzwa unonzi an alliance agreement. Ndiri kutopuwa ripoti manje manje kune mamwe mapato akati kuti atiri kuwirirana izvozvo, saka tichange tichianaunza iyo vhiki iri kuuya inoya iyo kuti tinokwanisa kuudza vanhu vezimbabwe kuti izvi zvaitika, izvi ndo zviripo. Tochisiyana nenyaya dzokuswirana ichitukana sembudzi, toconcentrata on nyaya yekuprepare for election. So vanee vachidawo kufamba navamwe vanongojoina, vanee vasingadi vanongosara voitawo zvavanofunga kuti zvinovabatsira. Asi chata tichikumbira ndechekuti ai vanhu vanga vaita muonera vamwe she, nokuti uri wega hapana chavanobudisa. Ndosaka takati aiwa ka the MDC yakamiririra the Democratic Move ndo inofanira kubetserwa kuwedzera, handitika rather than kuti MDC igonobatsira kapati kadiki. Notoda kunobvisa mavhoti from ZANU-PF auye to the opposition. Ndosaka tichida vamwe tumapara, hapana munhu anonzi uyu haugoni, saka vese uyai tibatsirane tichiite chinhu chimwe chete, nokuti ndo zvinoita kuti titore mavhoti from ZANU-PF.
Vatangirai pane kutaurirana here navangosana mwoyo naamai Mujuru?
Tandataura nangosana mwoyo namai Mujuru pakambomiswa pasina kukongurudwa, saka manegotiators havasataura pandiri kundiudza kuti chavakakona nachii.
Vamwe vari kuti semaonero avo nekuwanda kwaita mapato ezvematongerwo enyika aya zviri nani kuti imi muubatane nevamwe vamakamboshanda navo kare vakaita savabiti navawashman nyuve nevamwewo vari kuda, nekuti nguva yekuti sarudzo dzinge dzichiitwa nekugadzirira inenge yaswedera.
Ndozvatiri kutoita izvo, ndo zvatiri kutoita izvozvo zvokuti tibatane nevamwe vakambe tiri pamwe chete. Vanhu vanokonana asi dzinotungana kasi dzinozonanzvana dzava pamvuri. Handifungi kuti ukukabvunza vabiti kana vawashman nyuve kuti muvabvunze kuti chamunokonana navatsvangirai ipolisi here kana kuti ipersonality. Anokuudza kuti takakonana papersonality, hatina kukonana papolisi because mapolisis acho akangofanana. Saka tinee tichida kuti vanhu vaite make that distinction. Asi mukavacheka ropa ravo maMDC esa
tombotarisawo iyo nyaya yegadziriro dzesarudzo dzacho, muri kufara here nemabatiro ari kuitwa basa nezeki?
No, zeki yaita munyama wekuti hapana munhu ane confidence nezeki iye zvino nokuda kwezvinhu zvakati kuti. Chokutanga, zeki inenge iri kuti instead kuti vave serefree vari kuitawo savanhu vari ngodhanza vachisapota the other team. Saka munoona kuti independence yavo haikunyatsobuda pachena. For instance, problem yatinayo hapa inyaya yetechnical, zvichireva izvo kuti vanhu vacharejistwa sei neBVR. Pane transparency here kana kuti accountability yekuti zvinhu zvacho zvinenge zvakabatwa nani?